Nyaya yemvura inyaya yatinokoshesa zvikuru nokuti tose tinoziva kuti mvura upenyu. Tinoziva tose kuti neuwandu hwavanhu vari muguta reHarare tichibatanidza nemaguta kana kuti aya anonzi muchirungu madomitary towns ari pedo neHarare zvakafanana nana Chitungwiza, vanaruwa, vana Norton. Totoona kuti Harare inotova nevanhu vanosvika kana 4 million population pauwandu hwavo. Saka nyaya yemvura inyaya yatinokoshesa zvikuru. Ndosaka tiri kuti isu panopiwa mari dziya dzinonzi muchirungu foreign currency dzinotengeswa mishonga kune dzimwe nyika yokugadzirisa mvura kuitreata kuti ive inokwanisa kuzenge ichinwika isina utachiwana. Todawo kuti City of Harare tibatanidza nemamaguta ose zvavo vapiwewo yatingakoti priority.
Macounselors AMDC vari kuti chinyi kubato renyu nenyaya iyi?
Macounselors edu vari kuita basa ravo zvakanaka zvikuru, asi dambudziko ravanosangana naro huru idambudziko rokuti maofficials kana kuti aya atingangotiwo mabureaucrats vanenge vari mumahofisi vaya vanenge vachiita ivo day to day administration yamaguta vanhu vasingavatereri, vasingatereri makanzela zvedu, vanhu vachiri kungotevedzera zvavaiita kubva kare vachipiwa maorders kubva kuzanupf zvavakangobhiroita kubva mazuva ana Chombo achiri local government minister pachizouya kasikuwere. Ndo zvavajaira izvozvo zveuori nezvimwe zvakadaro. Saka macounselors edu tinoda kuti vateereri vazive kuti macounselors haasiri mafull time officials ecouncil.
Pane zvinogona kuchitwa here kana kutaura nevakuru veguta?
Ndoona chokutanga chinoda kuitwa ndechekuti pange ipo pachiva na substantive town clerk. Town clerk ndiye mabharani mukuru. Dambudziko riripo pari zvino ndechipo kuti hatitorina substantive town clerk muHarare. Ndomungati haakutopfuura makore anokwana maviri pasina substantive town clerk.
Kuvanhu vomuHarare, vagari vomuHarare, munovati chinyi?
Vagari vomuHarare toda kuvatenda, kutanga tivatenda kuti vanhu vane patience, nokuti nguva zhinji vamwe vanotishaiwa mvura. Tinoziva kune nzvimbo dzakawanda vamwe vato vane makore akusvika gumi, mamwe anoraudzira kupfuura gumi vasina mvura inobva kumunisipariti, asi vanhu vanozvibata vachinzwisisawo dambudziko riripo rokuti Morton Jaffrey Waterworks yachembera. Yakagadzirwa iyo kuti isevhise guta rine vanhu 500,000 chete, asi pari zvino tiri kuona kuti Metropolitan Harare yaane vanhu vanopfurikidza kana kuti vangangosvika 4 million nokutaura kwandamboita. Vanhu vanotibatsira pakuti patients yavo inotaridza kuti vanonzwisisa dambudziko ratinaro kana tirinosanganwa naro namakansera zedu.
Tikatarisa kumira kwakaita zvinhu, zvoitwa sei nekuti vanhu havangarambi vakangomirira mvura, mvura haimirirwe muchidimbu? Chii chingaitwa izvozvi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Chingada kuti chiitwe chimbi chimbi inyaya yekuti mari yeforeign currency yekutenga mawater treatment chemicals ngaibudiswe nekukasika uyezve yakawanda. Pari zvino kana ndisina kukanganisa ndakanzwa vaJohn Mangunjira, governor vereserve bank yeZimbabwe, vachitiwo vapa mari inoita 200,000 United States dollars kuCity of Harare kuti inge ichitenga machemicals iwawa. Asi toziva kuti mari iyoyi hongi inobatsira hayo, asi haikwani kuti itenge mishonga yose inodiwa. Nokuti vana mazvikokota vezvemvura, kugadzirisa mvura, vanoti ivo mvura yeHarare yakasviba zvikuru zvokuti inotoda hanzi mishonga inokwana minomwe 7 different chemicals kuti itreatwe. Asi kune mamwe maguta kune kuchidiwa mishonga miviri chete, 2 chemicals, nokuti mvura inenge isina kunyanya kusviba.